Nasi chaiko komiti inoona nezvemhando dzemoto yataza kuita musangano mushure mekunge pakandirano makobvu nematete pakati penhengo dzeMDC neZANU PF. Sachigaro vekomiti vaJoel Gabuza veMDC vati varambidzwa zvakare kuti vatungamire musangano wanhasi nenhengo dzeZANU PF izvo zvavange vasingafungire sezvo nyaya iyi yave kugadziriswa.
We thinking kuti kubva nezuro marimwe zuro payakaannounswa komiti, we didn't expect kuti zvicharamba zviri, because at law tati basa iri taripa kuSROC, so it is announced, it is taken over kuti vaite basa. So we don't expect my members who aite basa ravapa SROC. I think we didn't expect that, but you know, the politics on it almost.
Asi vaElias Musakwa veZANU PF vati musangano wange watotanga vachitungamira musangano apo pazotanga kupopotedzana.
Izvi hazvinei position yatorwa neparty yedu. Party yedu, yes, in a position yekuti until they recognize vagutsikana kuti president wedu vakaelektwa zviri pamutemo and ndivo vari kutonga, party yedu in a position iyoyo ndiyo yatinofanira kuremekedza. Asi pane zvaitika nhasi ivo vanonoka kuuya kukomiti, saka vanga vasingakwanisi kuchea meeting yapakati.
Patavabvunza kuti havasi kuzvidza Standing Rules and Orders Committee here nekuramba vachikakavadzana sezvo nyaya iyi yave kuongororwa, vamusakwa vati vacharamba vachiita izvi kudzamara vaudzwa nebato ravo kuti vachirega. MDC inoti iri kuremekedza chisungo chakaitwa necongress yebato ravo kuti havatambiri utungamiriri hwava Emerson Munangagwa. Komiti yeparamende inoona nezvebudget inotungamirirwa navatendai bit veMDC yakatadzawo kunzwa nyaya dzeuori mwedzi wapera mushure mekunge nhengo dzeZANU PF dzati vabiti nebato ravo vatange varemekedza vamunangagwa semutungamiri wenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.